manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 25/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato reZANU PF dzinoitwa matunhu masere emunyika dzichinzi dzafamba zvakanaka kunyange paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chokunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu munyika yose chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vokurudzira vatungamiri vemitambo kana varidzi vezvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF nhasi raita sarudzo dzemapuraimari mune mamwe matunhu emunyika uko sarudzo idzi dzinonzi dzafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita matambudziko pano nepapo. Studio 7 yaongorora nzvimbo dzakawanda muHarare kusanganisira Mbare, Mabvuku, Harare South, Churu nedzimwe uye vanhu vanga vachivhota murunyararo. Kumbare nedzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper anonzi anonoka kusvika kunzvimbo dzekuvhotera izvo zvatsamwisa vavhoti. Kana kuHarare South vamwe vataura neStudio 7 vati zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo pamboita dambudziko rekuti vamwe vanga vasina zvakakwana. Mumwe avhota kuwebwete audzawo Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka asi haana kufara kuti mapepa ekuvhotesa anonokawo kusvika. Kumabvuku vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzura muward 21 vaudza Studio 7 kuti vachamira nezvinenge zvabuda musarudzo. Vatiwo kana vakakunda vachagadzirisa matambudziko akabata Mabvuku. Mumwe vanhu vavhotawo kumabvuku kwakare audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vavhote kuitira kugadzirisa zvinhu munyika. Asi kune imwe nzvimbo yekuvhotera kuMuganwini muward 26 kuBulawayo kune vanhu zana vanonzi vatadza kuvhota mushure mekunge vanzi mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti kunyange hazvo vanhu ava vanga vachiti inhengo dzeZANU PF dzizere. Mutauriri weZANU PF waChris Mutsvangwa vaudzawo Studio 7 kuti kunonoka kusvika kwemagwaro ekuvhotesa kumashanaland west kunogona kuita kuti vanhu vose mudunhu iri vasakwanisa kuvhota nhasi. Vatiwo bato ravo ratambira zvichemo zvenhengo dzavo dzakasiyana-siyana uye vati zvichemo izvi zvichagadziriswa munhu wese kuti akwanise kuvhota. ZANU PF yaita sarudzo dzekutsvaga vachaimirira musarudzo dzenyika yose dzichaitwa muna Nyamavhuvhu mumatunhu masere emunyika asi sarudzo idzi dzichaitwawo kumatunhu emasvingo nemidlands mangwana svondo. Zvichabuda musarudzo idzi hazvisati zvaziviswa kuti zvichaziviswa kune veruzhinji riini. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekunyoresa kuvhota ichipinda muvanhu chiri kupera mangwana asi matambudziko ayakanga yakatarisana nawo pakatangwa chirongwa ichi chemoda voter registration anonzi achiri kuenderera mberi kunyange hazvo zeki yakawedzera nemazuva mashanu. Matambudziko aya anosanganisira ekupererwa nebepa rekudhinda marusiti kune vanenge vanyoresa kuvhota kushaikwa kwemagetsi mune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina yavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission, Commissioner Rodney Kiwa, sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, amai Kamala Harris, vari kutarisirwa kusvika muGhana mangwana svondo parwendo rwavo rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica rwakanangana nekusimbisa ukama pakati peAmerica nedunhu reAfrica. Kunyange hazvo Ghana neAmerica dziine ukama hwakasimba hunobvira mugore ra1957, nyika yeChina inonzi ndiyo yave huru zvakanyanya pakutengeserana neGhana kudarika America. Amai Harris ndo vanenge vave mukuru wepamusoro-soro muhurumende yava Joe Biden kushanyira Africa. Dzimwe nyika dzavachashanyira iTanzania neZambia. Ofisi yavo yakazivisa kuti vachashanda kusimbisa kudyidzana, kuchengetedzeka kwenyika nebudiriro yezveupfumi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuve kwavo mudunhu reAfrica semunhu kadzi wekutanga kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika ane madzitateguru ane midzi inechekuita neAfrica chinhu chakakosha zvikuru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chivimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuburitswa mujeri kwavapaul rusesabagina nezuro chishanu kwaive mhedzisiro yenhaurirano dzakatora mwedzi yakawanda pakati peamerica nerwanda. Mapoka ose aine chido chekusvitsa kumagumo zvaanotsanangura sezvikangaidzo muukama hwenyika mbiri idzi. Varusesabagina ava nemagwaro ekugara muamerica vakaita mukurumbira nefirimu rinonzi Hotel Rwanda rakaburiswa muna 2004 riri pamusoro pebasa ravakabata mukuponesa verudzi rwechitutsi munguva yekupondana kwemarudzi muRwanda muna 1994. Pope Francis vavandudza mutemo wekereke wakaitwa muna 2019 wakanangana nekuti ive mhosva kuvakuru vekereke vechirume vanenge vahwandisa nyaya dzekushungurudzwa zvepabonde kwenhengo dzecheche. Vavandudza mutemo uyu kuti kusanganisire vatungamiri veCatholic Church kumapoka epasi ose uye kusimbisa kuti vakuru vanenge vasisagona kuzvidzivirira vakashungurudzwa vanenge vatyorerwa kodzero dzavo. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanova ivo mutungamiri wesangano rinopikisa reLead. Vachange vachitaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita mwedzi uno wakurume wemadzimai.
Chokutanga mwedzi uno wekupemberera madzimai, mwedzi wapemberwa madzimai kunyanya muzvivhitivhiti kana musocial media. Nekuti muno muZimbabwe mhemberero iyi haina kunyanyooneka kana kutekeshera Zimbabwe yose, yanyanyoitwa nemadzimai vanenge vari kuti vari pane chimwe chinhano mukati mekurarama. Nekuti katarisa maruwa mazhinji nemumafarming communities kana mamining communities, chiitiko ichi chekupemberera Women's Day hachina kumbonyatsotsvindira nekunzwika.
Takaona muchishoropodzwa pamusoro pemashoko amakataura ekuti madzimai akawanda havasi kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti havasi kuziva pamusoro pemimwe mitemo iri kudzikwa munyika. Muchitimi vari kuwanikwa ivo vachitora nguva vachiona zvivhitivhiti kwete kunzwa nezvenyaya yematongerwo enyika. Sei makataura izvi?
Mataura kuti ndakagumbukirwa nemadzimai kuti havasi kukoshesa nyaya dzematongerwo enyika kana nyaya yezvinenge zvichiitika munyika. Ishungu dzavowo dzavanenge vainadzo, asi ndinoda kuti ndiedze kutsanangura kuti mukufamba kwandaita kubva muna 2016 ndinokurukura nemadzimai akasiyana siyana, vangava vanotengesa pamisika, vanosevenza mumabasa mumahofisi, vane mabhizinisi avo. Ndinofamba zvakare nzvimbo dzakasiyana siyana mumaruwa, mune vanoshanda mumapurazi, vanoshanda mumigodhi, vanoita zvechikorokoza. Ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana. Kana madzimai anozviona kunge apa musoro anoziva zviri kuitika vachifunga kuti vatugwa, ndinokumbirawo ruregerero zvavo kwavari vari kufunga kuti vatugwa. Asi ini pandakaita cherechedzo iyi ndanga ndisiri kutarisa madzimai ari mumadhorobha chete, ndandisiri kutarisa zvakare madzimai anokwanisa kuenda pazvivhitivhiti kana pamasaisai esocial media. Patakatarisa kudaro chero vazhinji vacho vanoenda pasocial media, tikadakana kutonovabvunza kuri kuti veVOA vari muno muZimbabwe vamboenda paground vanoita anonzi mavox box ayaya, vanonoona zvakare kuti zvandakataura ndaireva idi. Chokwadi ndechekuti vaya vanoziva vakanzwa takudoma kuti kune vasiri kuziva, and vasiri kuziva vari muruzhinji, vanofunga kuti isu semadzimai tatukwa. Asi inini ndine kurudziro yekuti mudzimai woga woga ngaamboita research pamadzimai aachasangana nawo achingovabvunza zvishomanana nezvematongerwo enyika. Kana ndichitaura nezvematongerwo enyika handisi kubvunza kuti achati mutungamiri wenyika ino ndiani kana kuti vari kuopposition ndiani, pati kubvunza zvinenge zvichiitika mukati mematongerwo enyika, mukati menyika yedu, kana maprocess acho maitikiro anoita zvino, kungava mukubva mukuti kuti ugone kunomira sakandidheti chii chinodiwa, kuti ugone kutakanzura chii chinodiwa, zvakamira zvakadini, zvinofamba zvakadini. Vashoma vane ruzivo irworwo, nekuti vazhinji havatore nguva yavo nekudzamisa pfungwa kuti vamboshandisawo social media kuti vatsvagiridze zvinhu izvozvo kuti vazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka saizvozvo munozoona kuti zvematongerwo enyika munozozoita kunge zvevanhu vari pamusorosoro stereki, nekuti vanhu vanenge vasiri kuverenga kana kutsvagiridza zvinhu zvakarerekera kune izvozvo.
Zvamira zvakadaro, munenge muri kukurudzira kuti zviitwe sei?
Tisikatarisa zvakare nyaya idzo dzematongerwo enyika chete, totarisa zvakare zvinenge zvichiitika mumaparamende nemakanzuru edu. Mangaane madzimai anoverenga hansati? Mangaane madzimai anotevedzera macouncil meetings kuti vazive kuti kwaitike ikoko? Vangaane madzimai zvakare vanotevedza maMP avo nemakanzura vachidimanda accountability and transparency? Nyaya iyi inyaya inoda kukurukurwa zvakadzama. Kana zvichikwanisika mukugona kuita urongwa, vamuchandishiedza madzimai acho vauye tigone kunosangana tichibvunzana mibvunzo iyi.
Chiwiro yenyu ndeyei semudzimai?
Chiwiro yangu ndeyekuti madzimai akawanda awanikwe mune zvematongerwo enyika. Zvokwadi zvomene, dai madzimai akawanda ari makanzura, handifungi kuti dai tine matambudziko emvura kana makliniki kunobatsirwa madzimai kana achinge akazvitakura kuchishayikwa, ingava mishonga yekupedza marwadzo kana zvekubatisa maguvhu evana nezvinhu zvakadaro daro zvatinoshaya kumakliniki edu. Dai zvikoro zvemakanzuru chaizvo zvichishanda zvakanaka, zvisingashaye mabhuku, zvisingashaye zvikoniso zvinoita kuti vana vedu vadzidze zvakanaka. Tisu ana mai, vana mai tagara takarongeka. Asi kana isu tikada kuzvibvisa mune zvematongerwo enyika, tisu tirikuramba tichisiya vana vedu vachikura vane matambudziko nemadzudzo, nekuti pari kugadzirwa zvinhu zvinoita kuti nyika iendeke isu hatipo, nekuti tiri kuvavarira zvinhu zvisina maturo. Iri shoko rinoda kuti ridzike ripinde munjere dzevanhukadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotipa zvinosangana nemadzimai. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives, upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu pamusoro pekufumurwa kwevanonzi vari kufambisa goridhe risiri pamutemo.
Hatina kunyanya kukatyamadzwa nekuti basa ratinoita rinotsigira zvakanyanya zvabuditswa neAl Jazeera. Gore rakapera takabuditsa gwaro raionesa kuti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inokwanisa kusvika $157 million pamwedzi nenyaya yegoridhe riri kubuditswa nemakoronyera. Asiwo chatikachamadza acho maitirwo azviri kuitwa, ende vamwe vanhu vacho vari involved mukubuditsa goridhe, vanhu vakaita sana Henrietta Rusvaya, vakaita sana Hubert Angel nemacriminal networks avainavo, zvinoshamisa kuvanyore kwacho matsananguriro anoita Hubert Angel kuti chero nguva anogona kungopinza kana kubuditsa goridhe munyika hakuna anomubvunza. Zvati kachamadza, ende mubvunzo ndewekuti vangani vakapiwa maresinesi ivavo ekuba upfumi hwenyika pasina chaanobvunzwa. Totarisawo zvekare kuri kucherwa kwacho makorokoza vanhu vanenge vachitambura upenyu hwavo kuti mbavha dzikwanisa hadzo kuita mari asina kana chaari kurasikirwa nacho. Zvinhu zvinosuwisa.
Tinoona kuti pakabviswa vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, zvakanzi nevakapinda vachitora chigaro chavo vaida kubvisa matsotsi akanga akapoteredza vaMugabe. Pane zvakashanduka here kubva vaMugabe vabviswa nezviri kuitika izvi? Tichiona kuti munguva yavaMugabe pakamboshayikwa mangoda aikosha 15 billion zvakatotsinirwa naivo vaMugabe.
Hapana chachinja, ngoma ndiyo ndiyo. Chinhu chikuru chinofanira kuti vanhu vazive ndechekuti muna 2017 hurumende haina kuchinja. Vanhu vanga vangori muhurumende yavaMugabe ndo vakaita take over. Saka hapana vanhu vakauya vaine pfungwa itsva yekuti tinoda kuti tisimudzire nyika. Yanga ingori nyaya yekuti wamukana wedu wekuti timbodyewo, asi huori wakangopfuurira mberi sezvanga zvichingoitika panguva yavaMugabe. Uye vaMugabe vanga vasingabi vega, vanhu vakavabvisa ndo vavaingoba navo. Saka hapana chinhu chikuru chataitarisira kuti chichachinja nekubviswa kwavaMugabe. Saka zvirikungoratidza kuti pfungwa yagara irimo muhurumende kuti upfumi hwenyika hunofanira kubhenefita vakuru pamwe chete nevavanodyidzana navo kune dzimwe nyika. Pfungwa iyoyo ndoyavangori nayo, ndoyaparadza nyika, ndiyo iri kuita kuti hurumende ishayiwe mari yekuisa muzvipatara, yekuvaka migwagwa, yekumutsiridza maindastry, nekuti pfungwa yehurumende ndeyekumura vozvipfumisa ivo nemakoronyera yavanodyidzana navo.
Tichiona kufumurwa kwaitwa nyaya iyi nepfenyuro yeAl Jazeera, pane zvidzidzo zvingafundwa here nevari muhurumende mune ramangwana panyaya idzodzi dzekuburitsa upfumi nechikiribiri kana nechitsotsi chiri kuitika? Umbavha hungamiswa here umbavha uhu nekufumurwa kwaitwa vanhu?
Hapana chidzidzo chiripo, nekuti hurumende inofanira kutungamira nemuenzaniso. Saka mazita ari kutaurwa apa zvinoratidza kuti nyika haina utungamiri. Hapana wekuti vechidiki vanoyemura kuti ndinodawo kuti nditeedze tsoka dzanhingi nekuda kwe kururama unu kuzibata kuzidzora kufunga vamwe hatina mienzaniso yakadaro
asi tomboti zvinhu zvakagadzikana vamaguu zvii zvinofanira kunge zvichiitwa pakana pabuda umbo wakadai
paifanira kuti kana pabuda umbo wakadaro hurumende yaifanira kuti vanhu ivavo vasungwe kana vari muzvinzvimbo zvehurumende vobviswa kana kuri kuti RBZ institution yazara nehuori inovharwa potangwa zvitsva vanhu vakasungwa vakambobviswa musociety kwemakore yes panenge paine chidzidzo chekuti vanhu vanenge vachiti ukaita sanhingi unokanganiswa upenyu hwako asi muZimbabwe makoronyera vanhu vanotonzi mamodel haana kwaanoshanda asi is a millionaire.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nao dzemitambo vemhuri yenhabvu vanoti vatungamiri vemitambo yenhabvu pamwe chete nevaridzi vezvikwata havafaniri kuve nechekuita nezvematongero enyika asi pane mutemo here unovamisa kuita izvi. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vamwe vatungamiri venhabvu kusanganisira sachigaro wepremier soccer league vafara ijere nasi vatora nguva yavo kumbokanganwa zvenhabvu nekupinda mune zvematongerwo enyika umo vanga vari musarudzo yebato rezanu PF yekutsvaga tikiti rekuzomirira bato iri musarudzo dzegore rino. Vajere avo vari kutsvaga nzvimbo yekumirira zanu PF muparamende kudonhu remurehwa West vabatana nemukuru weRentals vainocent Benza pamwe nemukuru wekumahofisi eCapes United vaCharlie Jones avo vanga varimwowo makwikwi ebato iri munzvimbo dzakasiyana-siyana. Pari zvino akambofanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda inhengo yeparamende inomirira Lobongula mushure mekusarudzwa muna 2018 vakamirira MDC Alliance. VaPhilip Chiyangwa avo vaivewo mukuru weZifa kubva muna 2016 kusvika muna 2018 vaivewo nhengo yeparamende yeZimba South vakamirira ZANU PF. Aive mutevedzeri wavachiyangwa vaOmega Zibanda vaivewo zvekare nhengo yeparamende yeVhungu kuMidlands vakamirira ZANU PF zvekare. Asi vemhuri yenhabvu vanoti izvi zvinofanira kuraswa nekuti munhu mumwe chete haangaite mabasa maviri akakosha panguva imwe chetewo munhabvu nematongerwo enyika. Aive kapteni weDynamos muna 1998 apo yakasvika mufinari yeCup Champions League Memory Mcherawa anoti munhu haangaite mabasa maviri ese ane simba rakawandisa.
Kana munhu afunga zvekuti akuda kuita politics iye ari webhora, I think anofanira kuchuza chaanoda between the two, because sometimes tinoona zvedu kuti bhora harinoine zvegovernment, but that power ine vanhu mapoliticians aya anogona kuzosvika futi kuzoaffecta kubhora. Panofanira kuchuzwa chinhu one.
Yes, Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Masimba Denenga vanotiwo munhu anenge ari kanzera kana nengwe paramende hakwanise kupa nguva yakakwana kunabvu.
That person anenge apinda achitaudza admin we sport he are member of parliament carrot councillor, he or she is going to spend more time ari kumaruseva achiconcentrate ne constituency yake asi kubhora kunenge kuchida kuita sekuchida kuranwa and achazoda kuranwa bhora iroro achitaunge zvaanoita ari kumusangano.
Ve FIFA restructuring committee avo vakaita ngororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu vanoti vakaona zvakakodzera kuti munhu asave mutungamiri wenhabvu ari mune zvematongerwo enyika zvekare. Asi mitemo yeFIFA hairambidze vezvematongerwo enyika kutungamira mutambo wenhabvu kana vachinge vasarudzwa kana ivo vave varidzi vezvikwata zvenhabvu. Asi chisingadiwe muFIFA kupindira kwehurumende kana mapazi ayo mukutungamira kana kufambiswa kwezvemutambo uyu. Vazvimoyo veCage Sports vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave muhurumende nemunhabvu nekuti zvinoita nyore kuti zvirongwa zvenhabvu zvinzwikwe muhurumende panguva yekutsvaga rubatsiro.
Kuva mukansera kana mutungamiriri wematongerwo enyika zvinogona kubatsira futi zvinogona kubatsira kuti urongwa hunenge huripo hunyatsosimbaradzwa nekuti munhu anenge ane maonero akasiyana siyana.
Kune dzimwe nyika variko vakawanda vari mune zvematongerwo enyika kana kuti vaimbove mune zvematongerwo enyika vari kuita kana vakamboita zvenhabvu panguva imwe chete vaive vari mune zvematongerwo enyika. Mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Ngezvi Platinum Stars 1 Caps United 1 FC Platinum 1 Cranbourne Bullets 0 Chicken Inn 1 Simba Bora 0 Black Rhino 0 Highlanders 0. Mitambo iri kumangwana yakamira seizvi. Dynamos vs Chesham National Sports Stadium. Manika Diamonds vs Triangle Gibo. Yada vs Wange Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezano PF dzaitwa matunhu masere munyika dzinonzi dzafamba zvakanaka kunyange hazvo paitawo matambudziko pano nepapo. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekunyoresa vavhoti ichipinda muvanhu munyika yose kana kuti Mobile Voter Registration Blitz chotarisirwa kupera mangwana. Vamwe vemumhuri yenhabvu vari kukurudzira vatungamiri vemutambo uyu kana vane zvikwata kuti vasave nechekuita nezvematongerwo enyika kuitira kufambisa mutambo wenhabvu zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina mutungamiri Nkomo.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli beZANU-PF bevota kukhetho lwabo lwama-primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga eZANU-PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli beZANU-PF baphume ubuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli beZANU-PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna abanqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala averifywa, but thina amasenethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibona ikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli weZANU-PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Ngibuke kuhleli sibili, ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Kandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Bakufuna abantu ababafunayo yibo abalamabizo abakhona bazama ukucinga.
Obekhangele ukhetho presiding officer ku-Ward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela lukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina isilam. Abanye bakuzwisisa, abanye kabakuzwisisi. Yikho nje ongani kuwe wabani kubale kuyi-commotion imbijana. But we managed to tackle that.
Ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe-Forever Associate Zimbabwe Trust. Bona ababikwa bephiwele umsebenzi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke. Abaphambanisile bekabaangisa abadlafuni. Bona ababiwa okuthiwa yi-Trust laba bangayitoveai. Abangetambabizo kuyasala kunjani, akutoshi. Awulanto ezingayi.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula kokanje amaTrend West kukhanya amaphepha ovotisa aphuzile ukubuya njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulume sebandla le ZANU PF.
Ukuvotisa eMashonaland West, I don't think it will awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amaphepha akafiki.
Emijeni lasemaswingo okhetho lolu khale lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwelonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwelonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 lugqitshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni aseEurope lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethule umbiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku-$1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbikwa wethule namuhla u-Angel uthe abe Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampa bafubengula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubo makhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande seProgressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa yinhlanganiso ye-Hand in Hand. UMadube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, silenesari, silemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje silemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrephu.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinazo emhlabeni jikelele mhla ka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizenzela okuningi kakhulu. Abantwana besikolo ngiyabhatala, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Angisakwazi lokhani ukubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise. Kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga. Sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana. Singayibolekisana imali leyi sesiyizala emuntwini. Yasithi ibuya labantwana. Nge ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bathi ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo, isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu, omama bebangavunyelwa ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eyeDreams. Isiphathamandla sale nhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24. Siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande se-Progressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sifanda ngumqondisi wale commission emhlubulweni emandebeleni.
Isothe commission siyayenza sikhangele sikafuna ukuthi athi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namakazana bangabi namathuba alinganayo.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso ye-Endinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama be-Progressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise-Bethel eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla.
Ibizo lami nguSenata Lillian Tembias, athi ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ijoyine iZANU-PF sibili ngezizathu eziningi.
UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona uyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolarity. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bank Bridge yelitshiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. So kule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala ve debate. Angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama roads, ngikhuluma ama buildings, ngikhuluma ama clinics, ngikhuluma izikolo, bonke lokho kuyenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu u President Edim Nangagwa. Yelina, mina angithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids. La iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ema bridges. Kodwa sikhuluma ngefirst world country. Lingakhangela iUK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala. I-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu, upresident Edim Nangagwa, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumende azilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzimzwisise nanti upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lintshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa, bayakhala lawo, akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono, yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi kwakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abaningi basebenzisa igazi, i-electricity, siphomba ukulayitha nje amaglobe, amalayithi, lalani. Nanti umntanami omunye ose-UK athe ngitshela ukuthi because e-UK, for example, to warm themselves, they've got these heaters in their homes. They cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto singayikhuluma ukuthi no, halabalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo, Senator Lilian Timbios. Ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Gifa Wajapi Bango Dube. Sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluliqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi selisina ngendlela ehlukile kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela ekwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sibone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientists bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama ice lawa nakuncibilika kungakanani njalo ancibilika ngezinye lingakanani ngokuphangisa ukungakanani ngemva kwesikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sokuba lezinye sibona sokuba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesisikhathi nxa nxa ukuthi ilanga lichiza lichize kakhulu lezinto zakhona azisenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumaniseka ngakhona imbandela yakho kona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona okuyinto abantu abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi yizinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusizakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma izinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasozenelisi ukufuya esingasozenelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamiki efana nenaleyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyaze kuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sobe singaselayo ukuthi sizoba le nqubekela phambili enjalo empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Tifa wajabi Pango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris kwezemidlalo kumidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0 FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0 kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo iHerentals 1 Greenfield 1 Caps United kepekepe Bora 0 Ngezi Platinum 0 kuhlelo abaculi bethu namhla si lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele Ufaso ucula ikwele South Africa njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Faso mafaso wana musutu MFT 3DS Ikama ngufaso ispo umafaso utala sentumban That's the police said, 26 day I'm never sick of my soul. Tell me na pe pufuna, money talk to ya nunga mpeti sumban. Anale ni miton, but it's under this end you call.
Okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli endimini omculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama that is 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayokhupha i-albhamu yami yokuqala last year owamanje usebenzisela ku-albhamu yesibili
utshele malu Papaga mapashi balu, kuba chelengi yes, tenko mone gulung, dekiti zamaton, telegega tungetwa, wangetwa so. Every time I miss you, I feel crazy, I feel crazy, I feel crazy. Every time I miss you, I feel
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mawungabe ufuna ukudownloada noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store deni endlini zokuxhumana uFacebook uFatso Mafatso Music Entertainment Instagram Fatso Mafatso Twitter Fatso Mafatso TikTok Fatso Mafatso na ku YouTube Fatso Mafatso yonke indawo nje ngithola uFatso Mafatso deni inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733760677 usufaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubachila waphamazi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zokhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Awusuka madoda fatso mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oweno untungameli inkomo korolokwana kwamatukanduna gomba lume lakavuna mayinembeleko lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.